kutsva kwendebvu varume munodzimurana churu hachikopwi nemunhu wani chinoda vanhu vakawanda saka tinotenda zvikuru nekugashira pakanyanya delegation yerubva kuSouth Africa ye-ANCE kuti tionesane sevana veAfrica kuti zvii zviri kunetsa zvii zviri kudii chakakosha kuteerera vonzwa kuti zvinhu zvakamira sei kune vanhu vese vane chekuita nezviri kuitika muZimbabwe saka ndinodera kuti resolution yavo yavakaira seANC National Executive Committee inotaura nyaya yekuti vanoda kuti vasangane nemapato ese nemapazi ese ane chekuita nezviri kuitika muZimbabwe saka isu tinodaira seMDC Alliance kuti tichasangana navo tikurukure tivapo pfungwa dzedu tivapo divi redu rezviri kuitika muZimbabwe.
Imi makagadzirirawo here sebato reMDC Alliance kusanganawo nechikwata ichochi toti mapiwa mukana iwoyo?
Isu takagara takagadzira nekuti zviri kuitika muZimbabwe haisi secret. Hazvisi zvekuti zvinoitwa mubedroom kana zvinoitwa zvakavharwa maclosed doors. Asi zviri zviri kuitika zvichioneka vanhu vachirohwa, zviri zviri kuitika zvichioneka vanhu vachiabductwa vachiita zvakawanda. So hazvisi secret. Zvinhu zvinotozikamwa kuzi chii chiri kuitika muZimbabwe. Saka isusu takagara takagadzirira, we are ever ready. We are prepared. Tinoda kuti nyaya yeZimbabwe igadziriswe inge ichipera vana veZimbabwe varye rife yenyika yavo vese kwete zvokuti vanhu vashoma ndo vanonakirwa neupenyu vakawanda vachidya nhoko dzezvironda.
Asika vahlashwa tiri kunzwawo veZANU PF vari kuti munyika hamuna matambudziko.
Hungu vari kuti hamuna matambudziko muZimbabwe nemhaka nenyaya yekuti ivo veZANU PF ndo dambudziko racho. Saka dambudziko haringati mune dambudziko iro riro dambudziko rinoda kuti udzwe neumwe kuti waita dambudziko. Ndosaka muchiona varume nemadzimai kuANC vakuuya kuZimbabwe kuti vanoke sense kuti abiwa mihwi weZANU PF maita dambudziko vana veZimbabwe nekuti dambudziko haringaoni dambudziko.